suka.
Shumba.
Yeah, yeah, yeah.
Guest list.
Yeah, yeah, yeah. Daita problem na saulira anditi swika pandimbo bazuka batira daga pandaimbo munyepera tikati apareka ndite zvekukaskira akati sawi ichi ndicho chimoko changu tiri murudo zvangu apa pano tipangu tisati ndaenda kuna mai vangu ndati nditange ndaudzemi mabrasa namuti munun'una asiri yegire aitaurwa paya tichakura mira kugunun'una paazonditi ndiye ndosaka ndati tigokurukura ruchiva razondiwandira nazomutoera chimoko sawi vangu vakatembai asi nezera rangu pachimoko ndinorara kumarimbai swari sawira vangu apa ndashandisa pfungwa dzepachembai asi handina zvandati ndaita swari munonyina ziya
paya vangu ndichakutengera mudhudhudhu saka bvisa go